kapu Aisusu, achikumbia kuti papu Achingatke masapu, achirimbe zvikupu Pati toti chipangu, pangu, pangu, pangu Oh, semkuru wekuwe, ndounganidza chipangu Oda nekwere dzangu, ndopa ndavhura mashangu Vese vanoita mandu, vanonga ndungano Aiwa hoi mandu, mudze kuti anatambu Tukutu, ndoramba ndiri rutu Inobuda shutu, ndapindira mfuku Aiwa mabhuru, ndapindira chirudu Boi dzembundu, aiwa zvikudu Aiwa mandudu, uruku ruku Raga raga, siki siki saka Mapinda mna mapini, msasaise putini Jensi ninini, wa meshini Putini kwa kumosko, weye hipi ya kuhombo Vaino mupukira mupu, bauze anende patoko Aiwa nipiru ne mashoko, nasena ne Boko, and this is Kamanaka Soko, Kanfamba put Nema Hoko, Arabu Hoko, Ojipurema Hoko, Musa Suka Pachoko, Amusima Nabdoko, Ola Mimi, Negam Chito Dakamwe, Madinga Esse, Aya Ekumoroko, Muchiti Vesenga Uyati, Two Kutu, Nuramba Di Rutu, Hino Buda Sutu, Napina Fuku, Aiwa Mabu, Tapina Churu, Boys and Pudu. Pangu, pangu. Oh, semkuru wekuwe, ndounganidza chipangu. Oda nekwere dzangu, ndopa ndavhura mashangu. Vese vanoita mandu, vanonga ndungano. Aiwa hoi mandu, mudze kuti anatambu. Tukutu, ndoramba ndiri rutu. Inobuda shutu, ndapindira mfuku. Aiwa mabhuru, ndapindira chirudu. Boi dzembundu, aiwa zvikudu. Kanfamba afuti nema hoko Alarabu ipoko Oechipura ima foko Musa sunga pachoko Amuzi manamdoku Ola imimi mnenge mchito dakamwe madi